yekwandemera vadzivisa kuti mutori wenhau dzemitambo mukuru uyu acharadzikwa kuzororo Memorial Park nechitanu masikati musi wechisimisi. Ari kutungamira basa rekuradzikwa kwandemera vachamunorwa Thomas Ndemera, avo vanove zvekare ninga wemufi, vati zvese zvave mugwara remunzira yake mumba yekugumisira kuzororo Memorial Park.
Urungwa yatova nhasi urera mumba mangwana uzviradzikwa nzvifei zvururu zvaizvizvazvo.
Vandemera vati mufi acharara mumba make mangwana asati aenda kunzvimbo yake yezororo. Vatenda mukoma wavo nebasa guru raakabata pakashaika vabereki vavo.
Ndiye munhu akatiyoniropira akagama upenyu dzangu isi namakoma angu akashaya nedzimama dzisisi masista angu. So pari zvino tasati tafuu tiri vasikana vanini mukoma angu ndingasara.
Asi vati vari kukumbira rubatsiro rwemari yekuwedzerera kubhadhara bhazi rinofanira kutakura veruzhinji kuenda kuzororo Memorial Park. Mwanakomana mukuru watendai Ndemera Oliver ati arwadzikana zvikuru nekushaya kwababa vake avo vanga vachengeta mhuri yese.
Vandirwadza zvapedzisira, vandirwadzisa maendero achavaita hazvizhinji hangu zvekutaura.
Ndemera ane nhoroondo yakasimba mukunyora nezvemitambo mushure mekushandira Herald, Sunday Mail, Daily Gazette neStudio 7. Ndemera akadzingwa basa kuZim Papers muna kukadzi 2004 achikomerwa mhosva yekuve mutori wenhau weStudio 7. Vamwe vatori venhau vaviri vakadzingwa neZim Papers vachikomerwa mhosva yekushandira Studio 7 ndeRobson Sharuko naRex Mpisa. Sangano reReporters Without Borders rakakurudzira Zim Papers kuti idzosere vatori venhau ava pabasa, asi izvi hazvina kuitika kunze kwaSharuko. Zimbabwe Media Commission kudarikidza nemukuru wayo panguva iyi vachapataona mahoso yakati zvakaitwa zvekudzingwa Ndemera nevamwe vake basa zvaive mugwara nekuti Voice of America yaishanda nechinangwa chekuvhiringa kugadzikana kweZimbabwe. Ndemera uyaizivikanwa nekuti ndemudemu akashaya ave nemakore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa uye asiya vana vanomwe nevadzukuru vatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.